NemuMDC Alliance iri kukwikwidza muwadhi iva Brighton Mhizha vanoti musasa wakavhurwa nenhengo dzeZANU-PF ndewokuchishidzira vagari kuti vavhotere bato reZANU-PF iro vasisade.
Vanhu vari kutaura kuti rwendo runo vavhotera vachamisa sapurezidendi. Saka Zani nechokwadi chekuti Chamisa ari kudiwa. Saka vatanga kuisa kabhesi kekuchidzira vanhu kuti vatange kufunga kuti Zani yakutanga zvekuponda vanhu. Saka ngatisapotei Zani. Asi especially secandidate Samizha, candidate ward 4, vanhu vazhinji vaya kumba vakati ko bhesi raiswa apa nderei. Ndosaka ndatouyawo pano kuzoona bhesi. Make sure bhesi ndariona riripo. Raakutovhundutsa vagari vemuward 4.
Kanzura wenzvimbo iyi uye vachikwikwidza vakamirira ZANU-PF Vaignatius Zvigadza vanobvuma kuti vakagadzira nzvimbo iyi yekuti vasangane nenhengo dzavo vachironga nezvekutsvaka rutsigiro kana kuti management center, kwete vaine chinangwa chekushungurudza vanhu.
Pamanagement center apa inzvimbo yatinosangana nayo nemacampaign teams edu enzvimbo dzakasiyana siyana. Ipapa apa ndo patinoita urongwa hwese hwekuti tiri kufamba sei muzuva nezuva. Ndipozve patinodyira panoita zvinhu zvose maparty activities ese ndo paanotangira ipapo. Achiperera ipapo tichizogara pasi mukupera kwezuva tichiudzana kuti mukati menzvimbo dzatafamba dzakasiyana siyana mange makamira sei.
Vazvigadza vanoti vari kuti ibhesi havazive uye vanhu vari kutya kukundwa musarudzo sezvavachaitwa svondo rinouya.
Kutaura kwevanhu vakatyiwa election kudhara, mabasa atakaita muri kumaona panzvimbo iyoyi. Muri kuona magetsi, marodzi atakaita, mvura yatikaisa munzvimbo ino. Saka ikokoko kutaura kwevanhu vakadyiwa election ende tichavadya zvine mutsindo.
Sachigaro weZANU-PF muward 4 vatonderai chaziva vanoti nzvimbo yakavhurwa iyi yakasiyana nemabhesi emusarudzo dzekumashure.
Ine ndiri kuti difference iripo nebhesi inyaya yekuti isusu hatisi kurara ipapo. Maactivities anoitika ipapo anotangana 9 o'clock, opera na 5 o'clock, ende maactivities aripo anoitwa ipapo inyaya yekuti kambeni timu inopinda mumusha yotaura nevanhu yodzoka neinformation vodya zvakare vari ipapo. Saka tiri kuti isusu harisi bhesi, imanagement center.
Mumwe mugari nemusha unogara veruzhinji wakaiswa nzvimbo iyi muzvari Sembere Sibanda vanoti nzvimbo iyi yakaiswa nemusi wechina asi hapana munhu akamborohwa vachiti vanonge vaitira ruzha nekuimba kwavo sezvo nzvimbo iyi iri pakati pedzimba.
Ndakazongorora saidi ndekuvarikaiisa.
Nyaya yenzvimbo iyi yakabuda pamusangano wekomiti yemultiparty liaison nezuro, mapato akawirirana kuti mapurisa aserefete nyaya iyi zvizere. Asi hatina kunzwa mutauriri wemapurisa mudunhu rematonaland west vaclemens mabwazara kuti vave papi nenyaya iyi sezvo vati havasi kuziva zvisungo zvakaitwa nezuro vachiti vachazviziva mangwana. Ndakamirira studio 7 muchinhoyi, ndini apa Chiguriwa.